izvo zvinotaura nemindotoita hurongwa hwekanzi hwebhera 2020 yatikati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asongana neguta. Dzekutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zvinara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana mukatarisa manyaya dziri kuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Saka tiri kuparura chikamu chidikidiki chatichakwanisawo sekanzuro.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuro vagomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back chikwereti chetimboita kuroad particularly muCBD yose tomboita maroads edu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvee zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya, maprimary schools hatinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chechi, hatikwanisi kuvaka masekendari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Gore ratiri kubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatoti regularization. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa kuti vanobviswa vanofanirwa kubviswa, vanoregularizwa kuti tivatendere vanofanirwa kuregularizwa kuti vatendere. Munyaya dzemvura gore rinoya tiri kutarisira kuti tichange takwanisa kuwana mvura mudhamu Manyano. Nekutaura kwandakaita nehurumende bhozi dhamu rechivero raashomashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tinoneta kuwana mvura yakawanda kubva imomo, tinotarisira kuti tichapurifaya mvura inosvika kuvagari yakati wandei. Bhozi kutaura kwandiri kuita nemi vakomana vari kutoshanda pamotor njefri kugadzirisa maclarifier, mafilters, maweks ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana panero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatiri kuparura gore rinouya